redwap.com.
Vamwe vaka chenge teswa machira, machira e mashavi nekuda kwenyati. Vaka bata zvinouraya, vamwe vaka chenge teswa zvikwambo, vachinzi maruva emumba nekuda kwenyati. Vaka bata zvinouraya, vamwe vaka chenge teswa zvichiri mumba, zvizere mumba mavo nekuda kwenyati. Vaka bata zvinouraya.
Chisawira jenyi